Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi chishanu kukazi 1916. Kurwisa na koramba kuchende ramberi muzano PF, mutungamiri webato iriva Robert Mugabe vachiratidza kuva mutete pakuedza kwavo kudzima moto urimu bato ravo. Mutungamiri we Democratic People's Party vatenda ibiti vanoti kunetsana kurimu zano PF kunogona kukonzera hondo kana zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi. Vakawanda kumasvingo voratidza kusafara nedanho rezano PF rekuitira vamugabe mabiko ebhavhade vanhu vemudunhu iri vachifa nenzara. Kanzuru yeHarare yobuda neurongwa hutsva hwevanhu vanotengesera mumigwagwa. Chikwata chekirikiti choenda kuIndia kumakwikwi T20 World Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa vonda waponda matambiro ezvidhakwa iri kuitika muzano PF. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.